manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yistudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wemugovera ndira 1 2022 makateerera kustudio 7 nhepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi chinova chirongwa chekutanga mugore rino idzva ra 2022 ndinoimba kuti mapinda zvakanaka mugore idzva uye ndichikushuvirai kuti gore ra 2022 ringe rakanaka kwamuri mose ini ndini Ray Choto ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi vanhu vakawanda vanoti havana kupemberera kusvika kwegore idzva sezvo vanga vachizviitira mabasa avo emazuva ese
mugore dzva takapinda zvakanaka asi samarajairira taita kuripinda gore dzva iri tapinda tichicelebrata tiri kumabhawa nevamwe tisina kuiswa tisinoitwa sehuku munzindai muzvirugu asi takangozvoshiramba zvedu takashinga savanhu vakajaira kurarama saizvozvo tikaripembera zvedu tiri kumashabhini kwedu tichimwa tiri kumashabhini tichipemberera tiriko nyange tatisingaridze radio asi takanakigwa
studio 7 inoenda kumasvingo uko inonzwa mafambiro aita zvinhu muzuva ranhasi nhasi tichanzwawo vateereri vestudio 7 vachikwazisa hama neshamwari pano pachirongwa muzuva ranhasi regore idzva ra2022 iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC vamwe vagari vemuchinhoi vanoti vaswera vari kumabasa avo semazuva ose asi vamwe vavo vanoti vakwanisa kushanyira mapako emuchinhoi nunurai jena anoti panyaya inotevera
mumwe vanhu vaswera vari pabasa nhasi ndiamai Benilda Katsande avo vanoita basa rekutengesa zvekudya amai Katsande vati nhamo yekushaya mari yevana vechikoro ndiyo yaita kuti vasazorore nhasi amai Katsande vati havaone gore rino riine tarisiro yakanaka sezvo mvura isiri kunaya zvakanaka
anogona kusaita zvakawanda nekuti vanhu vakanonoka mvura yakanonoka kunaya saka vanhu vachanonokawo kutengesa zvinhu zvavo saka mhero kuti bhizinesi racho richafamba here kana kuti tichamhera sei techingotarisira ipapo
izvi zvatsigirwa nemumwe mugari anga achishanda nhasi vatanaka mucheri avo vati vakasashanda mhuri yavo inofa nenzara
saka kwabvara kuumba hakuna zvazve zvabatsira ndobvita kuti titengesa
kunyange vakawanda vanga vari kumabasa kune vamwe vakwanisawo kuenda kunoona mapako emuchinhoi vachifara nemhuri dzavo vaagape chiyangwa avo vanga vachifara nemhuri yavo kusanganisira baba naamai vavo vati kunyange zvinhu zvakaoma vechidiki vanofanirwa kushanda nepavanokwanisira kuzviriritira kunozivikanwa nevakawanda kuti kungwavha ngwavha
inini kumayuth angu chandoda kuvakurudzira ndechekuti ngave maopportunity seekers you have to capitalize kuma opportunities usangochema nevanhu uchingoti ndizvakaoma unonozoona kuti pamwe unonongochema uri wegani vangu vachitongovhangovha vachitiende
vachiyangwa vati vechidiki vanofanirwa kuziva kuti zvematongerwo enyika hazvibhadhari sezvo vakuru vezvematongerwo enyika vanenge vachida kuzadza matumbu avo chete
ndichatoda kusimbisa kuzvisa kumaizi handiche kuti varume zvepolitics hazvibhadhari vanhu ngatangochemai kuti hanzi president vazoti tida kuti uyapinde vanhu ivavo kunyange vakapinda ka hazvive kuti ivo zvichaunza chikafu mumamako kana zvichachinja zvinhu zvemumba kwenyu bcause ivo vachapindawo vanononga vachitota munhu atongorova basa kutongotsvaga varungu vafangavafa sezvo vatiringoitawo saka izibheta kuti munhu utsvage zvekuita ungavafangavafa uchiona kuti ungaite sei uchikubata bachawo munhu usamirire kuda kuda kuchema nevamwe
nyanzvi munyaya dzezvemari vachishanda negrim finance vagilbert muponda vati zvinhu zvakaoma munyika asi pane vamwe vashoma vanokwanisa kuenda kuhorodhi nekuti hazvingabva zvaomera munhu wese munyika
kune vari kuzviitira mabasa emaoko ndo vaya vauri kuona kuchi kuti munhu amboende kumba ati asvipa horidhe iwe kana uri kumba wakarara zvinenge zvichireva kuti basa rako rari kumbawo rakarara nokudaro unenge uchitomanikidzirwa kuti unge uri pabasa musi neupi uchishandira mhuri yako vashomawo vamuri kuti vari kuenda kumadziholidhe kunana chinhu yetevs nekunge kwakadaro nyika haingabva yati munhu wese ari kuchema kune vamwewo vanenge vakaitawo rombo rakanaka mune zvavanenge vachiita
kunyange mapurisa akazivisa kuti vanhu vasapembere kusvika kwegoredzva nekuputitsa mafirecrackers vanhu vakawanda havana kuteerera kurudziro iyi ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Nunurai Jena.
Vagari vemudunhu remasvingo vanoti havana kunyatsofara zvakanaka rwendo rwuno vachipemberera kutanga kwegore idzva nepamusana pekuti hurumende yakavhara nzvimbo dzekutandarira pamwe nenzvimbo dzinoungana vanhu vachinamatira kusvika kwegore idzva. Godfrey Mutimba anoti panyaya inotevera.
Mumwe mugari wemumusha wekwamucheke vajohanes Chihwani vati vakapemberera goredzva iri vakasungikana sezvo vaidzingwa nemapurisa munzvimbo dzekutandarira.
Mugoredzva takapinda zvakanaka asi samara jairira taita kuripinda goredzva iri taipinda tichicerebrata tiri kumabhawa nevamwe tisina kuiswa tisina kuitwa sehuku kunzi ndai muzvirugu asi takangozvoshiramba zvedu takashinga savanhu vakajaira kurarama saizvozvo tikaripembera zvedu tiri kumashabhini kwedu tichimwa tiri kumashabhini tichipemberera tiriko nyange tatisingaridzemaredhiyo asi takanakigwa.
Vemakereke vanotiwo mutemo wakaiswa nehurumende wakavatadza kuti vapemberere kupinda mugore ra2022 nenhengo dzechechi dzavo vachiita pungwe semakore mazhinji vachishumira nekutenda Mwari nechipo cheupenyu. Pastor Kava Mugwadi vekereke yeChrist Life Church vati kunyange havo vakarambidza kuita pungwe vakaungana kwenguva pfupi nevamwe vavo vemukereke vakapemberera vachinamatira kusvika kwegoredzva.
Dambudziko rinondinetsa nderokuti zvinhu zveZimbabwe mitemo inoiswa neZimbabwe inoita sekuti yakanyanya kumakana nechurch chaizvo kudarika zvimwe zvinhu zvose uye mapurisa acho anotaridza sekuti vari kushandiswa kugwisana nechurch kudarika kushandisa mutemo pakugadzirisa zvunhu.
Mumwe mugari vabhiliyati mweni vati vakapembera goredzva iri vari pamabasa vachisevenzera mhuri dzavo.
Ini mukoma handingangoti anonyatsopemberera goredzva zvakanaka nenhaya yekuti ndandirichi pabasa pabasa kudaro anonyatsota sei kufara kasina ndakangofarira chinhu wani chekuti ndaikwanisa kuita sei senzera mhuri yangu tiikwanisa kuita sei kudya ichiguta asi ndakafarira chinhu wani chekuti ndandiringoriwo kuti pabasa handinakwanisa kumanikidzwa kunzichi mafara atase apera sekuitwa kwakaitwa vamwe vanga vari munzvimbo dzekufarira nemudzimba umu vakangonzi hakuchadiwa mafirecracker chindai kumba murara kufara kwenyu kwatase fara asi ndinongotenda Mwari nokuti akandichengeta gore rese ndakwanisa kuriritira mhuri yangu gore rese ndichiitengera izvi zvainoda ndotarisira kuone gore rakanaka ndikwanise kuivakirawo imba ndikwanise kuwana pokugara sezvinoitochi vana vevamwe.
Vagadhinunha vemumusha wekwamakonese kwagutu vati kunyange vakatadza kuungana vazopemberera zuva iri nemhuri yavo vachidya zvinonaka nekushanyira dzimwe nzvimbo dzazovhurwa nhasi masikati.
Tinotenda Mwari zvikuru nekuda kwegoredzva iri ra2022 new year iya aiwa tiri kufara nenhaya yokuti mvura yakanaya mvura iri kunaya saka tinotarisira kuti icharamba ichinaya chinova chinhu chakakosha zvikuru because nokuti Nasi semsuenyu yeso. Ticha skwela pamba tozombo buda buda hedune wana. Tika shika opane moto ndona kuti ticha wa gochera ho. Shukuru taida kuti ticha genyama embuzi. Wambo gocha. Tika zonzo kwa kumbao. Tozombo wabikiro huku jikako wanoona kuti akusuke mazwa yese. Saka tukufara zisinga ite tukutenda mwari.
Vatalenti chivange vati waka zupachi sungo chekushanda zunesimba gorerino kuitra kuti vasimudzire upenyu hwavo uye vanotarisira kuti upfumi hwenyika huchange hwakanaka.
Chekutanga toda kutenda mwari vakati chengetedza munguva ino yakauma chaizvo COVID-19 takapinda 2022 zvakanaka. Tiri vapenyu tiri vatano tinotarisirawo kuti 2022 richavawo gore remimwe mikana yatisina kukwanisa kuwanawo muna 2021, mikana yekuzvivandudza kana yekuvandudza even nyika yedu chaiyo yeZimbabwe. Rikungoonawo kuti zvinhu zvakaoma mukurarama anda COVID-19. Asi tinongoshuvira kuti zvichareruka gore rino zvigotiitirawo zvakanaka.
Amai Chiedza Sherene vatiwo vakafara nekupinda mugoredzwa uye vakaudzwa kukereke kwavo kuti gore rino ndere kushandisa maoko nekudaro vaita chisungo chekushanda zvakasimba.
Saka muna 2022 tinongoshuvira kushanda zvine simba setimu. Kana ku 2022 takatoudzwa kunzi gore remaoko anoshanda zvinopera kana kuti zvinobatika. Saka muna 2022 ndinotoshuvira kuti ndichashanda sezvinoreva shoko raMwari zvinobatika. Uye ndinoshuvira kunyange nyika yedu yeZimbabwe kuti zvinakire vanhu vararame zvavo. Zvinovafadza vachinenge tiripo Mwari vachititira zvakanaka.
Vakawanda vataura neStudio 7 vati vanoshuvira kuti denda reCovid-19 richapera gore rino kuitira kuti upenyu hwavo uhwanga huchikanganiswa nedenda iri huite zvakanaka. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kutaurwa nevateereri veStudio 7 muzuva ranhasi regore idzva ra2022.
Maybe it's much too early in the game. But I thought I'd ask you just the same. What are you doing, New Year? New Year's Eve.
Jarangu ni Dr. Fazo Gondo. Dino ba kumuri kwa Gondo kwa Basera. Mudunu rawa Shichimombe. Mabuku mashana makonesi. Ino ti mufaro kumuri Zimbabwe. Muri kwa makonesi. Kupinda mgorecha. Ino shira ibudiriro. Patarisira umuwe na umuwe yanayo. Ino tarisira upenyu. Jiti ngati wene upenyu. Wakapa mzirwa. Tenda kumuri Zimbabwe.
Ndiri kuita makorokoto kumwana wangu akazvarwa uyu kuna Timani. Makorokoto nemhuri yese yekwagonese. Ndichitenda vana yazanzi yangu vose vanondiitira zvose zvakanaka. Ara chaizvo nevana vangu vana mai Taifa, vana mai Nyambuya. Ndiri kufarisa kuti vakova uyai. Farisa haburi yose kwa gune zimufara chaiko chaiko kwa mutamba. Farisa wana jinia. Yese wana ya zanji yangu mwa farisa. Wana tendai. Ndai mufara ere ini wate za gondo fara kudo. Kufarisa nga jere kutu nga jere kuzangu mufara na wate ete. Kiki mufara. Mufarisa mwora mwa gunga ja. Mufare zatanaka na chaikoko.
Pakadi yama dzangu ini ndinoitwa George Zvidzai. Ndinoda kukorokotedza vanhu vanotevera ava kupinda kwavakaita mugore idzva ra2022. Chokutanga ndosimuka ndakananga kwagutu kwaBasera muraini rokwaZvidzai kwamakonese ndichiti baba vangu Elias muri sei sei. Ndosimuka ndakananga kwaMurambinda ndichikwazisa mai vangu vachihera paMurambinda Growth Point mamuka sei mama. Ndosimuka ndakananga Slovela paCrossroads sei munyaradzi zviri sei sei paCross apo uitirwe zvakanaka na Mwari. Haleluya.
Makadini, inindoitwa Seti Pasi Mpindu, ndogara kuchitungwiza. Na kushuvira ugora rakanaka ra 2022 kune hanzvedzi yangu Simba. Na mama vangu vari ku South Africa na mai guru vari ku St Mary's ndakasiyana bamukuru vave negore rakanaka.
Ayo anga ari mashoko evateereri veStudio 7 vachitaura zviri pamoyo pavo muzuva ranhasi rekutanga kwegore ra 2022. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weSouth Africa Cyril Ramaphosa varumbidza nhasi mabasa akaitwa namuchakabvu Archbishop Desmond Tutu apo vanhu vemuSouth Africa vanga vachionekana nemutumbi wemufi. VaRamaphosa vati vaTutu igamba rakadzosa udzvanyiriri hweutongi hwekusarura ganda hwaive muSouth Africa. Mukuru weRoman Catholic Church Pope Francis vaparura urongwa hwavo hwegore idzva vachirumbidza madzimai epasi rose vachiti madzimai aya ane hunyanzvi hwakadzama hunobatsira kuunza runyararo pasi rose. Vatiwo mhirizhonga inoitirwa vanhukadzi chitadzo chikuru kuna Mwari. Yasvika nguva yekuti tochipinda muchirongwa chinotarisa zvinoitwa nevanhukadzi muupenyu.
Chingamidza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotaritsa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi pachirongwa chedu chekutanga gore rinora 2022 tine hurukuro naamai Rosemary Uragu avo vakawanikwa vachisiiwa vari chirikadzi asi vakashingirira vakakwanisa ivo kutumira vana vavo kuzvikoro imo muno muAmerica.
Chekutanga chandingangotaura ndechekuti zvinhu zvose zvinoitwa naMwari. Ukaziya wekuudza maproblems ako hazvikonetsi. Unotanga wataurira Mwari zvaunoda, Mwari vanokuitira zvaunoda nemwoyo wako. Ndakaseenza vazhinji vachitaura kuti ndofunga vanopinzirwa chikoro naanenge, ndofunga vanopinzirwa chikoro naanenge, asi hakuna murume anogona kupinzira vana vako chikoro because iye kumba kwake ana asiri kutombozvigona. Takaseenza tichiita zvemaflea market, tichiita sei kusvika vana vangu vapedza chikoro, vapedza high school yavo vari kuZimbabwe. Musikana mukuru ndiye akatanga kupedza anonzi Martha akauya kunoku angachigara kuWashington DC. Tikatengesa zvinhu zvese zvataive nazvo zvatatasiyirwawo nababa kuti timubhadharire maschool fees kuti auye kuno kuchikoro akwanisewo kuita. Akaita associate degree rake akapedza, akaita bachelors yake akapedza. Chandingangoda kutanga kutaura ndechekuti Mwari vakanditungamirira nekuti vana vangu vakatanga kugona kuchikoro. Handina mwana akambodzokorora, handina mwana akambosupplementa, vakangobudawo zvakanaka sezvandambotaura kuti zvinhu zvese zvinotaurwa kuna Mwari zvinoudzwa Mwari. Wechipiri ndizvozvo, akapedza high school yake pamazowe boys high. Vana vakambe vari pamaprivate school but pakashayika baba vavo, ndakavabvisa ndichivaisawo kumamission schools andaikwanisa kubhadhara. Akaitawo form 6 yake akapedzawo, akapasa akabudawo ne 14 points dzake kusvika aendawo kuAmerican Embassy umva anopuwawo student visa umva auya kuno kune chikoro. Wotengesa futi zvinhu zvese. Chandakagona kungosiya imba nekuti ndaiziyawo ndoma ndogona kuzogara nevana vangu. Umva auya kuno umva vatanga kuchisenza vachienda kuchikoro, vachisenza vachienda kuchikoro. Iwewo semubereki uchikurudzirawo,
ikurudziro ipi yamaipa vana panguva iyo manga muri kuwanikwa imi muchiedza kuunganidza kuti vange vari kuno kuAmerica imi muri kumusha kuZimbabwe?
Ikurudziro yandaingopa vana ndaitaurawo semubereki, ndaitaura mashoko akasimba kuti ngatirege kukanganwa zvatakaendera kuAmerica. I know inda ndisandambouya kuno asi ndaingonzwawo nevakavakamboya kuno kuti
une zvinhu zvese. Saka endai taurira vanhu vangu kuti musatarise zvinhu zvese zviri ikoko. Tarisai chinangwa chenyu chamakaendera kuAmerica. Ende musakangamwe kuti kuno kune vamwe vanoona venyu nemi mai venyu. Saka mukakanganwa kureva kuti tinenge tatopererwa. Hapana umwe anokwanisa kutibatsira, ndokurudziro yandaingovapawo. Zvakazofamba sei? Vana vaapapi pari zvino? Vana vangu iye zvinoizvi wechitatu akapedza high school yake angari paSt Dominic's. Akapasa akabudawo ne 13 points dzake. Akaendawo kuAmerican Embassy akanopuwa student visa. Anga akubatsirwawo nevava vakauya kuno kudhara, omba uya kuno. Asi chandakaona chaiita vana ndechekuti time yavo yavakauya kuno, pandakazouyawo kuno ndikaongorora zvinhu ndakaona kuti zvinhu zvazvakaoma, hazvazvisiri izi sezvazvaveiye zvino. Nekuti vana vakaseenza mabasa ese. Mukomana wangu mukuru akauya kuno uku aisunga matroli paWalmart nepaHome Depot. Hazvina basa kuti kuri kutonhora kana kuti kuri kupisa. Ndo basa rake raaiita. Asi aitokwanisawo kunditumidzira kamari kumusha yekuti ndikwanisawo kubhadharira vamwe vana vari kumusha kusvika vana vaive wechitatu azouya kuno. Uyu wechina uyu, wechina zvazvakaoma. MaAmericans havana kuda kumupa visa. Vakati hatisi kumupa visa because tikangomupa visa kureva kuti iwe hauchadzoki. Ndakaenda 7 times kuti ndinopuwa visa but vakaramba. Asi ndoda kumbotenda Mwari vari kumusoro kudenga kuti munhu ndiye wamaona anga ari kutaura kuti akagraduata musi weFriday, akagraduata nemasters yake anga achiita MBA.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai amai Rosemary Uragu vari kuTexas kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Ndichiti muve negore dzvara kanaka kune avo vakateerera.
Nokuchingamidzai vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvakadzama zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu. Chirongwa ichi munochipakurirwa naJonga Kandemiri, asi nhasi uno muri kuchipakurirwa neni Rachel Tondiri muWashington DC. Nhasi taita rombo rakanaka rekutsikwa nemutungamiri wePatriotic Zimbabweans vaCharles Mutama. Tinokutambirai nemufaro vaMutama.
Ndinotenda zvikuru mukoma Rachel Tondiri nekutipa mukana uyu.
Vamutama, mungaudza vateereri vakateerera panguva ino riri zuva zvakare regore idzva kuti chii chakapa kuti muumbe bato renyu rePatriotic Zimbabweans?
Ndinotenda mukoma reichoto. Tichitarisa mamiriro akaita nezvematongerwo enyika muZimbabwe, ini nevamwe vedu rePatriotic Zimbabweans Party utungamiriri takaona zvakakosha chaizvo kuti tiwanike tichiyananisa vana veZimbabwe vari mhiri kwemakungwa nevari munyika yeZimbabwe kuti vawanikwa vachikwanisa kubata pamwe chete munyaya dzezvematongerwo enyika nekuvamba rimwe bato rinowanikwa richifambidza nyaya dzezvematongerwo enyika pamwe chete nekukwikwidza munyaya dzesarudzo dzezvematongerwo enyika kuti tiwanikwe tichigadzirisa zviri kunetsa munyika yedu munyaya dzeupfumi nemunyaya dzezvematongerwo enyika pamwe chete sezvizvarwa zviri mhiri kwemakungwa nezvizvarwa zviri muZimbabwe.
Vamutama, muri kutizvo muri kuda kushanda nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika nevari munyika mukuunza shanduko muZimbabwe. Imi vamutama mune nhoroondo yezvematongerwo enyika, muri nhengo yeMDC. Chii chakapa kuti mubude mubato ramakabatsira mukuvambwa kwaro?
Zvinoitika munyaya dzezvematongerwo enyika zvangoti zvakangofanana nekukura kunoita munhu. Unosvika pane imwe nguva yekuti unozowanikwa uchikura mukufamba kwako munyaya dzezvematongerwo enyika, obva wati inini ndakuita sei, ndakufamba rwendo urwu nenzira iyi. Saka naizvozvo ini ndakaona kuti ndawanikwa ndichikura munyaya dzezvematongerwo enyika nekuti panguva yakareba chaizvo ndaive munhu aishanda ari ndingati behind the scenes munyaya dzezvematongerwo enyika kudzamara ndazenge ndazokotesta muMDC Alliance maprovincial elections. Asi ndakaona kuti nyaya zvematongerwo enyika dzeZimbabwe dzaakuda mamwe maonero nemabatiro mamwe anopa machinhano chakakura kune zvizvarwa zveZimbabwe zviri miriko makungwa zvichibata pamwe chete nezviri muZimbabwe.
Mungajekesere vamutama kuti izvo muonero wamuri kutaura uyu wanga wasiyana nemaonero eMDC?
Kana ndichiti muonero wangu wanga wasiyana, ndinonge chitaura panyaya dzezvekubatana nevamwe vemamwe mapato nevamwe vari mune mamwe masangano akasiyana-siyana, angave asiri ezvematongerwo enyika. Mapato akangosiyana-siyana, angave machechi, angave ma-non-governmental organizations, zvingave zvizvarwa zveZimbabwe zviri mhiri kwemakungwa, tichiumba Zimbabwe tichiti isusu. Isusu semaZimbabweni tisu tinokwanisa kugadzisa zviri kutinetsa munyika medu, kwete vekunze kwenyika. Zvikuru sei kana tichigadzirisa zvinhu zviri kutinetsa munyika yedu, kana tichinge takundikana tingatotaura neve muSouthern African Development Community, kana vachinge vakundikana toenda kuAfrican Union, kana ichinge yakundikana toenda United Nations.
Muri kutaura nyaya yekubatana vamutama, muri kureva here kuti musuwo wenyu wakavhurika kuti mubatane nemamwe mapato kusanganisira iro bato ramakanga minaro oro ramakanga muri reMDC mukuona kuti zvoZimbabwe yasunungu?
Kubatana nemamwe mapato chinhu chakanaka chaizvo, asi kubatana uku kubatana kuti tigadzirise nzira yekuti tisave nemakakatano amunyika. Asi kana pari pakukwikwidza, zvinosiyana-siyana ubatanidzwa wacho, nekuti zvinoenderana nekuti yatinoti ideology yaya munopindirana here. Isusu Patriotic Zimbabweans Party, we are a nationalist party, we are a federalized political party. Saka tinoona vamwe vedu ava vemamwe mapato vari maliberal, saka zvinozotinetsei panyaya dzeideology.
Vamutama, kune vanhu vakawanda vanoti kupinda musarudzo dzemuZimbabwe hakuna zvazvinobatsira, nekuti kunyange ZANUPF ikakundwa haibvumi kupa masimba kuvanhu vainoti havana kuenda kuhondo. Munozviona sei?
Isusu sepatriotic Zimbabweans political party tinoti isusu sarudzo dzakakosha zvikuru kufambisa nyika yedu mberi munyaya dzezvematongerwo enyika, munyaya dzezveupfumi, uyezve zvinobatsira kuti tisawanikwa tichipinda mumakakava mamwe anopedzisira asvika kunyaya dzehondo chaidzi. Saka sarudzo dzakanaka, ndo dzakarwirwa one man one vote, saka dzinofanira kuenderera mberi dzichiitwa. Isusu sepatriotic Zimbabweans party tichakwikwidza. Chakakosha ndechekuti kana zvichinge vanhu muchinge makwikwidza zviya izvi, munofanirwa kumiririra vanhu vakusarudzai kurwira kodzero dzenyu dzavanenge vakupai, vakusarudzai kuti muwanikwe kuti muri muparliament kana kuti muri mustate house. Saka zvinoda kurwira kodzero dzevanhu pamwe chete nevanhu. Kana zvichinge zvaitika saizvozvo kuti bato racho rinonzi reZANUPF ravanga richitiridzira kana kuti tichishandisa chisimba chekuti aiwa vakarwa hondo ndivo chete vanotonga, hatisi chokwadi ichocho. Vakarwa hondo vakarwira kuti munyika muve nesarudzo dzinowanikwa dzichisanganisa vana veZimbabwe kubvira nhasi zvichienda mberi zvakatanga muna 1980.
Mashoko enyu kuvateereri vakateerera panguva ino uri musi wegoredzva kudai, vamutama?
Ndinoti kune vateereri vakateerera chirongwa chedu chatopiwa neStudio 7 ndechekuti Zimbabwe inoda kugadziriswa newe neni, kuti tiigadzirise tofanira kuigadzirisa semhuri imwe chete. Zimbabwe ndeyedu tose, hazvina basa kuti uri wekupatriotic Zimbabweans Party, uri wekuMDC Alliance, uri wekuZANUPF, uri wekunational constitutional assembly, uri wekubato ripi neripi zvaro, tese tiri vana veZimbabwe. Isu vana veZimbabwe tisi tinokwanisa kugadzirisa zviri kutinetsa. Ngatigadzirisei zviri kunetsa panyaya dzezvematongerwo enyika, tigadzirise nyaya dzezveupfumi, tikoshese mari yedu yeZimbabwe yatinokwanisa kugadzirisa nendarama yatakapiwa munyika yedu yeZimbabwe. Tienderere mberi takabatana sevana veZimbabwe tichikoshesa flag yedu, national anthem yedu neunhu hwedu kuti tiri vanhu vatema muZimbabwe.
Avo vanga vari mutungamiri wepatriotic Zimbabweans vaCharles Mutama vachitaura muchirongwa chino chinotarisa zvakadzama zvatinosangana nazvo muupenyu. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzedu dzanhasi. Vanhu vakawanda vanoti havana kupemberera kusvika kwegore idzva sezvavanoita makore ose, vachiti vanga vachizviitira havo mabasa avo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Ray Choto ndiri muWashington DC ndichiti muve negore idzva ra 2022 rakanaka kwamuri mose.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ku Studio 7 ngomgqibelo mhlaka 1 kuzibandlela 2021 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, inkampani yezesa isikhuphule imbadalo yegetsi ngesilinganiso esedlula ichumi lambili ekhulwini 12.3% kusukela namuhla. Iningi lithi belithwele amagabha avuzayo. Ngomnyaka ka-2021, ngenxa yokuqhamuka komkhuhlane we-COVID-19, kanye lokuwa komnotho welizwe.
Bekungasebenzeki, kungadingeki imali ngoba isikhathi esiningi bekungabo lockdown, singakwanisi ukuthi sisebenzele imuli. Le mali iwa nsuku zonke kulabo abasebenzayo.
Ingcwethi ezicubungulayo zomnotho zithi akulabubelo ngawonalo umnyaka.
Umnotho welizwe uzayo lokhu ntengantenga unje, kuzaya kulokhe kuphela imisebenzi, abantu behola imali encane engathengi lutho, kuzabe kulokhe kushoda izimali emabhenki, amalayini abelokhu eyisidudla emade cha khona le, abantwana besikolo bazalo behluleka ukuthi babhadale i-school fees.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwonalo umsakazo. Inkampani yezesa isikhuphule imbadalo yegetsi ngesilinganiso esedlula ichumi lambili ekhulwini 12.3% kusukela namuhla. Lokhu kutsho ukuthi ababhadala ngama-prepaid meters bethenga ama-units angamakhulu amabili i-200 ngenyanga, ababebhadala i-$1,127 sebezabhadala i-$1,265.11. Umkhokheli webandla le-MDCT, uMnumzana Douglas Monzora, wethule umbiko omnyaka omutsha namhla lapho athe ibandla lakhe lizaqinisa uhlelo lwalo lokuthi kukhulunyiswane ukwenzela ukuqeda okuhluphayo elizweni olwe-reform agenda kuwonalo umnyaka esiwusungula namuhla. Ngakwelinye icele, umkhokheli we-MDC Alliance, uMnumzana Nelson Chamisa, uthe kukhulu okuzayo ngalo umnyaka, njalo ukhuthaze abantu ukuthi bebhalisele ukuvota. Wonke amabandla okugoqela leZANU-PF ayavumelana ukuthi umnyaka ka-2021 ubulukhuni ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Kusenjalo, abesifazana eMathebeleleni South bathi bebethwele amagabha avuzayo ngomnyaka ka-2021 ngohlupho olufanayo. U-Albert Ncube usethulela lolu daba ngocweleyo.
Omama esixoxe labo bathi ukuqhamuka komkhuhlane we-COVID-19 kanye lokubhidlika komnotho kuleli kudale ukuthi baphile kanzima. Nangunkosikazi siphathiswe enkalo esilikwe eGwanda North.
Nyaka 2021 awuzange wasiphatha kuhle, shuwa awuzange siphatheke kuhle ngenxa ye-COVID-19 le ebikhona. Bekungasebenzeki, kungadingeki imali ngoba isikhathi esiningi bekungabo lockdown. Singakwanisi ukuthi sisebenzele imuli. Le mali iwa nsuku zonke kulabo abasebenzayo, bebengenelisa ukuthi imali liyana ikwanisa ukuthi isustain imuli zabo.
Okugcizelelwe ngunkosikazi Saziso Khumalo evokola e-Insiza.
Umnyaka ka-2021 ube ngumnyaka onzima futhi obuhlungu kithi. Kuningi okusilahlekeleyo. Besilama projects yethu ebesiwenza sagcina singasawenzi. Silama clubs yethu ebesiwenza sagcina singasawenzi. Bekusithi ekupheleni komnyaka sihlangane njengabomama sibe lezimali sishiye izimali zethu. Konke lokhu sigcine singasakwenzi. Ngumnyaka obebuhlungu.
Unkosikazi Janet Nkala wematshetsheni eGwanda North laye ukhala izimathonsi nemali yakuleli athi ayithengi lutho.
imali yasihlupha kakhulu thina singamampentsheniya aholi nasa inasa imali engathengi lutho ngitsho engagwani lutho kunjalo nje singogogo abagcina abazukulu cela uhulumende kakasithangelele kakhulu 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 siyahlupheka thinogogo labokhulu abaholi nasa
unkosikazi Matilda Dube ufisa izulu liqhubekele sina ukuze babe lesivuno esithe xaxa beziphilise labantu babo
u-2022 izulu kumbe liza kuna liphuzile ukuna nxa lingana abantu bangavuna okuqondile kodwa amadama akagcwala amaningi so sikhangelele ukuthi engenye inkosi ingasisiza siyethola ukudla okuka-2022-2021 kwaba labanye labanye ngoba amabele adoda abanye bengelazinto zokulima betshaya ngezandla phansi sesicabangele ukuthi engxa umlima angasitholisa lonyaka sithole
umqondisi wenhlanganiso emele amalungelo abesifazana lamantombazana e-Human Development Association of Zimbabwe i-WDAZ unkosikazi Sethekeli Chabangu uthi iningi labomama emaphandleni liphazamisekile kakhulu enhlelweni zokuziphilisa
thina njenge-WDAZ ubunzima esihlangane labo ngobobhubhane lwe-coronavirus yilo olu-affekthe izinto eziningi esizenzayo njengabomama kodwa asihlalanga phansi ke kanjalo besiqhubeka silamanye ama-project ade siwenza anjengama-project okufuywa kwenkukhu zemakhaya ekade siwanikeza omama kungama-loan.
Ubhubhane lwe-COVID-19 lusaqhubeka elizweni ongadala ukuphazamiseka kwenhlelo eziningi lonyaka. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Kamufi umnumzana Ndumiso Gumede ubikwa usithi ukhangelelwe ukubekwa ekhaya lakhe enyathi ngolwesibili eduzane labazali bakhe. Kukhangelelwe ukuthi kube lenkonzo yokumvalelisa ngomvulo andubana umzimba wakhe usiwe enyathi. Umnumzana Gumede uvubhe ngolwesithathu esibhedlela sempilo eseleminyaka engamachumi ayisikhombisa lasithupha i-76. I-Studio 7 yayixoxa lo mufi eminyakeni edluleyo kunhlelo ezehlukeneyo. Asizweni ekhuluma ngodaba lwebhasi ye-Highlanders eyayisuka e-South Africa isiza eZimbabwe ngemva kokukhonona kwabanye ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa wayephathisile ukuthi yedluliswe emngceleni we-Beit Bridge.
Awu, isendleleni. Okuqala ukuthi ngitsho kubalandeli bebhoso ukuthi bakithi ibhasi le ingenxa yemali lina elayiwinayo ngembada layifake eceleni lathi hayi athengeni okubonakalayo ngale mali. Kwengezelela ubaba uthinga Dube udubo nje ukuthi isibuya ngesikhathi sokunezomba ngazwe sokuthiba labantu asebekhulumele eceleni ukuthi kathi izikondane lalesi sikhathi yindawo hawu bakantwakazi athi thatheni ibhasi thina sizithulele ibhasi izokwenza ukuthi abafana bethu bahambe kuhle bebodwa ngebhasi yabo inhloko yokumangalisayo ilo mqando phakathi le TV phakathi uyabusafuna nokuyi bambe bayedlala bangafiki bedini wamadolo egobile sesizuzo omunye layo osebenzisa amandla akhe ayingeniseleyo phasi abantu sebeqalisa ukubuza ingene njani ingenise umbali hawu bantu inkomo yakho ingayamisa emahlangeni uyabuza ukuthi inkunzini yakho bani andiyomukela kuphela yona idoli asemukeleni ibhasi bakamntwakazi sithule sitwa kuthiwa yi-coincidence kuphonge kwaqondana abafana bathabile thina ibhasi sizoyiveza e-Barberfield abantu bazibuyela nje sitshole sithaya ingoma zeyayeleza kumbana wayekhona mzana kudlala ibhusu yizo ziyabe zithala ibhasi zifike iqunywe iribhon isuke lapho sebehamba abantu.
Lawo ngamazwi kamufi umnumzana Ndumiso Gumede esasixoxa laye khonapha emsakazweni we-Studio 7 eminyakeni edluleyo.
Pass the
izwe ezivela kwamanye amazwe ngamafichane. Ele South Africa namhla liqhube inkonzo e-Anglican Cathedral e-Cape Town eyokuvalelisa umufi u-Archbishop Desmond Tutu ohlonitshwa ngabaningi ngokulwela ukuqeda ubandlululo olwaluse-South Africa lwe-apartheid. Kukhangelelwe ukuthi umzimba wakhe utshiswe i-cremation njalo umlotha ugcinwe enkonzweni ye-cathedral. Umzimba wakhe ubusebhokisini elingabizi imali eningi njengalokho abikwa wakukhalaza. Umongameli Cyril Ramaphosa labanye abakhulume kulumbuthano bancome umufi ngakufezayo esaphila. Luyalandela uhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba.
Siyadibana njalo zolukandaba kuhlelo lwethu liphuma le ndaba litshone le ndaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kulilanga le New Year sixoxa lomnumzana efihlela Ncube, ingcwethi ecubungula ezombusazwe. Sihlaziya umnyaka osanda phela lolandelayo wonalo esiwusungule lamhlanje. Kala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzane.
Ngiyabonga ukwamukelwa umsakazi. Ngiyabonga kakhulu.
Ungasitshela ukuthi ngokubona kwakho ungathi umnyaka wona lo esiwugqibayo ubunjani?
Umnyaka ubumubi kakhulu. Nxa ubona iZANU PF sembusweni kusho khona ukuthi kuzaba nzima empilweni zabantu kusiya phambili. Kanti ke futhi okwenze kwaba nzima i-COVID-19 ikhona, idilizile imisebenzi, idilizile ezamabhizinisi. Kwaba buhlungu kakhulu abantu belahlekelwa imisebenzi, bengasela kudla besezindlini. Namhlanje kusaqhubeka ubunzima bona lobo. Kodwa ikakhulu njengoba uleZANU esihlalweni kusho khona ukuthi kuzaba losizi kuze kube phakathi izizwe phumizana.
Una ozayo umnyaka ubona njani?
Akusoze kube lenguquko vele ekuphileni kwezepolitiki, ngokuba ungabuyela emuva ukhangele iZANU ukuthi ingene njani esihlalweni ngo-1980. Yangena ingalandeli imithetho eyayikhona, even yesizifaya yona leyo ngaleso sikhathi. Ayizange vele yahambisana lokhetho olukhululekileyo, ngokuba yona iyakwazi ukuthi nxa kulokhetho olukhululekileyo iyaphuma esihlalweni. Kuzatshawa abantu, kuzakuthuselwa abantu abangahambisani leZANU PF, azancitsha ukudla, bazancitsha i-fertilizer, bazancitsha cultural and imports. Izabe isebenzisa izimoto zikahulumende ozukhola lani ukukhankasela ukhetho, ukwethusela lo dlame kuzabe kuqhubeka lo chuku lonke ongahlangana lo labe lokhe lukhona. Lokho kuzakwenzeka iZANU nxa isesihlalweni ize iphume esihlalweni. Nxa isesekhona konke lokho kuzaqhubeka, indlala izaqhubeka, ukusweleka komsebenzi kuzaqhubeka, ukhetho lusoze lube ngolukhululekile, amalungelo abantu le-constitution lomthetho lusoze kuhlonitshwe. Yiso isimo seZANU, yibo ubuZANU bona labo, yibo kuyibo bayo ukuba njalo.
Ubona ungani sizabona na ucuku lodlame luqhamuka ngesibanga esingakaze sesibone na?
Akusoze kube lenguquko engaba khona, njengoba sengike ngathinta ukuthi inguquko leZANU PF akuhambisani. Umnotho welizwe uzayo lokhu ntengantenga unje, kuzaya kulokhe kuphela imisebenzi, abantu behola imali encane engathengi lutho, kuzabe kulokhe kushoda izimali emabhenki, amalayini abe lokhe isidudle emade cha khona le, kungazuzakala imali, kungazitholakala imisebenzi, abaningi bazavelala bengadlanga, batshone bengadlanga, bavuke bengadlanga, abantwana besikolo bazabe behlule ukuthi babhadale i-school fees, abaningi bazabe lokho besehlile ukubhadala ezibhedlela lendaweni zonke ehlukahlukeneyo. Ngakho ke okunye okukhulu ukuthi i-violence udlame luzaqhubeka lukhona. Ukhetho lulandelayo luka-20 ama-by-elections azabe lodlame, azabe iZANU, njengoba vele iZANU iphila ngodlame, akula nguquko ezaba khona ngo-2022.
Ngokubona kwakho amabandla agxile esigabeni semandebeleni abalisa ele Zapho lele mthwakazi, ubona ngani kukhona na aza kudobha kukhetho lomnyaka ka-2023?
Wonke amacembu alethuba lokuthi angathola usekelo ebantwini uma bengasukuma baqoqode iminyango, bangene ebantwini belombiko owamukelekileyo ebantwini. Akula muntu ongangazuzi lutho. Izaphi ngazuza njengoba uyibeke emaraphi ngazuza noma ngubani, njalo
angazuza kusiya ngokuthi umbiko wabuthini ebantwini bawufikisa njani njalo ebantwini. Kanti ke futhi okunye okuqakathekileyo ukuthi kumele kube le free and fair election, ukhetho olukhululekileyo. Kumele ke bangalweli abavoti kuphela kodwa balwele futhi le free and fair election.
Okokugcina ungavalelisa abalaleli.
Ngiyabonga bakwethu elibe lomnyaka omusha liziphathe ngendlela efaneleyo, singakhohlwa ukuthi kule COVID-19 asiziphathene ngendlela efaneleyo. Umnyaka olandelayo imali yabidingeka, asingayiqedeli kunew year kodwa sikhumbule ischool fees, sikhumbule orent, sikhumbule lakho konke. Kanti ke singakhohlwa ukulwela amalungelo ethu njengedonation alwelwa ayaginqelwa amalungelo lelizwe elikhululekileyo.
Loge bekungumnumzana Efi Dlela Ncube ingcwethi ecubungula izombusazwe ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba olifisela umnyaka omutsha ozalilethela izifiso zenu ngoChris Gande. Isithi asibaneni njalo ngeviki ezayo. Lila,
siyabonga Chris. Lamhlanje kweziphathelane labesifazana silethelela izigqa zengxoxo esasiqhuba labesifazana kumnyaka wedluleyo esiwugqibe izolo. Ngesikhathi iningi labo lisithi likhangelele ukuthi umnyaka esiwusungula namhla ube ngcono. Saxoxa loNkosazana Primrose Jaba olombala omhlophe owe-albinism njalo olondoloza intandane eziyisithupha, enye yazo iphila lesimo esifana lesakhe.
Abanye bahlangana nabo ubasentamba kakhulu inkinga ayisesikolo solo wayebuye ngani gaphathekanga hayi nakuzangisafuna ukuhamba esikolo. Abantu bona bahlala beyihlokoza abanye benkida okulo munye naye one-5 years ubeyo esithi pha Afrika lesikolo abantwana bembutha nyeshe ngase ngifuna sengihamba kumiswa wakhona ngathi yazi ngizangafuna ngasafuthayo isikolo angani
Saphinda saxoxa loNkosazana Sibongile Banda, umabhalane wogatshalwa besifazana kubandla leMthwakazi Republic Party, owathi abesifazana abemathebeleland leMidlands basalele emuva kwentuthuko nxa beqathaniswa labakwezinye izigaba zelizwe.
Omama belokhu belakho ukuhlukuluzeka ngesikhathi seGugurawundi. Siyabhoda mpamba ezigabeni. Ukubona umama ekhuluma aze ehlise inyembezi ngobuhlungu abuzwayo ngalesi sikhathi 41 years after independence kuzisa ubuhlungu kutengiseni ukuthi ngaphakathi funda asikakhoni. Sisizwe samthwakazi esigcina amasiko. Ungumhlola oyesabekayo xa ubona umntana wakho ubabakazi isihlobo sakho sidlwangula emehlweni akho, sebulawa emehlweni akho. Akala angamkhalela, akala amkhalelayo, akula ncazelo. Ngeza ke ngithi kuyafanana lokukamama wonke elizwe.
Umphathintambo kahulumende obona ngeziphathelane labesifazana uNkosikazi Sithembiso Nyoni omela iNkayi North edalele ephalamende ongowebandla leZANU-PF wasola isehlakalo lapho untombazana oleminyaka elitshumi lanhlanu abhubha ebeletha eMarange.
Sivela neMashonaland Central Mbiwe sababiza ngoba lapho kwakule over 4,000 abantwana khona ababemithisiwe within a short time. Sabuye sahlala phansi lezinduna labosobhuku labalisa lenkokheli zonke ezikhona labantwana amankazana amanye ayemithisiwe babekhona khonabo. Sayixoxa indaba le ukuthi kababuye lezikolo lamatisha babekhona and thina sokumele sicreate i-system eyamukela amankazana lawa siba-rehabilitate siwabisele ku-community siwabisele ku-society.
Abanye njalo abesifazane esakhuluma labo bakhala ngohlupho lodlakela ezindlini, ukuswelakala kwamanzi, amagetsi, imali. Saxoxa loNkosazana Patience Sibonisiwe Moyo owatholakala ephila ngemva kokuwela egodini elitshonayo elilenyoka lapho ahlala khona okwamalanga ayi-tumi lanye 11 ephoke ingalo njalo engelamanzi lokudla.
Ngangimemeza even i-traffic eyayidlula emgwaqweni, amabhasi ayedlula
ngangiwezwa kuze kuchaya isikhathi se-curfew, ngibe kwazi ukuthi manje sokuyi-curfew. Ifoni yayile 67%, ngafica ukuthi ifoni network ayisabambi emgodini. Ngazama ukuthi ngitype ama-message, ngirekhode lama-audio ukuthi ngiphosele ifoni ngaphandle kwegodi, ukuthi engxenye ma ingaphumela ngaphandle kwegodi ingadeliver ama-message kube lo muntu ongangisiza. But ngenxa yokuthi isandle salimalayo ngesika-right esika-left, ifoni yayiphenduka emoyeni. Ngaswela ukuthi ngenze kanjani, ngiscreame i-voice kutho ukuthi ukuphumela ngaphandle kwehlula. Umgodi wawumanzi, kwakungalaleki. Uma uhleli phansi 2 minutes vele impahla iyabe isimanzi, ngisukume ngime. Ilanga kangizange ngabona ilanga ngize ngaphuma emgodini wangkhona. Ngangihleli nje uchama, ngangichamela khona lapho-ke kwakuyithoyilethi kuyipokoni, kungela kudla kungela manzi okunatha. Ngazama mpela ukuthi ngiphande umthombo khona lapho, ngisiza ukuthi indawo le engikiyo imanzi, kodwa iphawa ngangingasele yokuthi ngiphande ngiqhubekela phambili ngesandla sika-left. Ngagcina-ke yonke into phelelwa nje. Into engangiyenza kuphela ikukhuleka ngisemgodini ukuthi uNkulunkulu, ngicela ukuthi ngiphume kuleli godi ngingophilayo, ukwenzela ukuthi noma ukufa kukhona kwadalwa, ngifele ngingaphandle kwegodi, bathole umzimba wami baye ngibeka lapha abazokwazi khona, labantu abami bathole ukungivalelisa. Akula nto engangiyenza, ngangikhuleka kwesinye isikhathi ngihlaba umkhosi kuphela ngikhale, ngize ngibuye ngithule ngedwa. Into engayibonayo kuphela emgodini yinyoka kuphela zwiye eyi-brown. Ngazama ukuthatha ugodi ukuthi ngiyitshaye inyoka leyana, ngayibona ibuyela emlindini. Ngabona ukuthi kutsho ukuthi hhayi, ayifuni lutho kimi. So inyoka leyana injekhe kuphela ibuyela emlindini, injekhe. Even ilanga ngizavuka ngiphuma yabuya yabhodabhoda yaziyelela emlindini.
Unkosazana Moyo uthi wahlengwa inyanga eyayisiyahlamba amathwasa egangeni. I-Studio 7 izaxhumana lo Nkosazana Moyo ukuze sizwe ukuthi waluthola na usizo lwemali ayiludinga ukuthi ayihlinzwa elatshwe lapho ayilimale khona, nokuthi impilo yakhe isinjani. Le yi-Studio 7 esakazayo eZimbabwe, lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington. Okwamanje sesilethulela ingoma kanye lengxenye yengxoxo esaziqhuba labanye abahlabeleli abaludumo, ukuze labo abafuna ukujayiva namhlanje kungelanga lekhisimusi benze njalo. Omunye sisanda ukuxoxa laye uMadlela Sikhoboko ngengoma yakhe entsha ethi Amayelo.
Ajayiva amayelo namasleyi namabhujwa. Ngizama phela ukuthi irumba leyi kwesinye isikhathi ilalelwa mhlawumbe ngabantu esithi bavela emakhaya, ngizama ukuyifaka nakubantu abasemadrobheni, ngithi hayi lalelani nawo umculo omnandi, abantu bakholise bagide ngoDisemba. Awajayiva amayelo phela ngengomgidizi wamayelo, kanti siza kuthini? Asijayive isizwe, abayijayive abantu. Rumba gigi people.
Saphinda saxoxa lo James Marabini ngomculo wakhe we-reggae owamukelwa ngabaningi emhlabeni jikelele othi Ja Deliver Us.
Yeye ingoma yami lethi Ja Deliver Us ingoma ethandwa ngabantu kakhulu ethandwa ngabantu kakhulu 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 ngathandwa kakhulu e-Africa lasemhlabeni wonke jikelele. Ngangikhanda ama responses engiwatholayo iyangijabulisa leyo ngoba ithandwa khonapha lapho engizalwa khona, ithandwa i-Africa, ithandwa emhlabeni wonke jikelele. Ngakho-ke ngibhizi kakhulu ukuthi ngenze i-album eyayo i-reggae music, umculo nje othandwa ngumuntu omutsha, umuntu omdala, wonke ayikhethi. And umculo we-reggae umculo one-message phakathi. Ikhona-ke ingoma le ku-YouTube, ikhona-ke ku-Facebook, yonke indawo ngambeka abantu bangalandela uJay-Z Marabini, sikhuze zonke indawo kubo-Twitter, kubo-Instagram, sikuze zonke indawo nje ku-social media. So ngiyabonga kakhulu i-support engiyithola kuma-radio stations, engiyithola kuma-newspapers, engiyithola wonke umuntu nje othanda uJay-Z Marabini. UJay-Z Marabini ngumculi o-original, umculi othanda ukubona abantu bejabula ngengoma.
Isigqiba ngaye ngusikhosana buhlungu wegwamba enkayi olomculo wathokozisa abaningi othi dlala ntethe
zalenzela amanga phakathi komnyaka.
Usikhosana wathola ithuba lokuyacula iSouth Africa kwakuqala, njalo usebhodabhode elizweni endaweni esigoqela iVictoria Falls, iGwanja kanye laweminye imicimbi efana nemitshato lapho aqhonsa khona ingoma zakhe.
Hayi, into eyangithabisayo eSouth Africans angithabe ukuthi indawo engangiqalisa ukufika kuyo ukuthejula yingwe ngizalwe ngumama lobaba. Bangithakazelela kakhulu abanthiwa ngabantu abake bamboni. Ngafika eHebrew, ngafika eThembisa, ngafika eCrestor, ngafika hayi ngakholisa kakhulu.
Sizwe ingoma kaSikhosana buhlungu wegwamba enkayi esithi dlala ntethe. Sithemba liwukholisile lo mculo namhlanje kungumnyaka omutsha, njalo abanye besithi bakhangelele ukuthi ube ngcono ngoba esiwugqibileyo oka 2021 ubulukhuni kwezomnotho lomkhuhlane we-COVID-19 ububenqabela ukuqhuba inhlelo zabo. Olivalelisayo, yimi uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington.